Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October the 14th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at the COVID-19 cases in the country and the world. And as of yesterday, Zimbabwe had recorded 8,036 COVID-19 cases after 15 more people tested positive. It had 7,632 recoveries and 230 deaths. This leaves the country with 174 active cases.
Although coronavirus cases are also going down in the country with fewer and fewer people testing positive, health experts are urging Zimbabweans to continue to observe COVID-19 regulations.
And around the world, according to Johns Hopkins University, that is a university here in America, the global confirmed cases have risen to 38,215,510, with global deaths pegged at 1,087,600.
And tonight we are also going to discuss the upcoming American elections.
Ongo wadiwa watereri ni watari ritunogamchira na semazuwa ose manirano yemsuwe chitatu. Nasi tirikukurukura nyaya zingaita mbiri natu ina. Yekutanga tiende chitarisa nyaya kuderira kwe uandwe wanu warukubatwa ni kigurecho COVID-19 muZimbabwe. Tichitarisa zakabudiswa nebazirezo utano ne zuro. Raka ziisa hiru kuti munyika mava ne wanu wapatwa ni kigurechi. Vanosvika zviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu 8,036 ndo vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Asi pavanhu ivavo vabatwa nechirwere vanokwana kuita 8,036 pane vanokwana kuita zviuru zvinomwe nemakumi matanhatu ndikati zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 7,632 vapora kubva kuchirwere ichocho kuchitiwo kune vanhu vakwana kuita mazana maviri nemakumi matatu 230 vashaya kubva kuchirwere ichi. Izvi zvasiya nyika ine vanhu vanokwana kuita ivo zana nemakumi manomwe nevana kana 174 vanganzi vari kurwara nechirwere ichocho pari zvino. Totarisawo pasi rose tiri kuona kuti Johns Hopkins University iri kuzivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika pamamiriyoni makumi matatu nemasere kana 38,215,000 ndo vanhu vadarika vabatwa nechirwere ichocho, vafa vachidarikawo miriyoni imwe chete. MuAmerica matiri muno vanhu vanokwana kuita 7,860,452 ndo vari kunzi neJohns Hopkins vabatwa nechirwere ichi. Atinoziva kuti kusvika patiri kutaura kudai uwandiwo hunogonange hwatopfuura. Vanhu vafawo muAmerica vadarika 215,000 kana kuti zviuru mazana maviri zvine gumi nezvishanu ndo vadarika vanhu vafa nechirwere ichocho. Chabatwa kunyaya yesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dziri kuitwa musi wa3 Mbudzi unove 3 November. Tisingakanganwo zvakare nyaya iri kuitika munyika yeSouth Africa patinonzwa kuti kune mutemo unonzi Gauteng Township Economic Development Bill uri kuda kupasiswa nedunhu iro reGauteng. Uyo mutemo unenge wachizorambidza vekunze vasina magwaro anonga achita kuti vange vari vachibvumidzwa kushanda nekugara muSouth Africa kuti vange vachizoita mabhizimusi. Ndofunga zviri kunzi zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vakawanda imomo vari kuti tiri kutadza kubudirira nekuda kwevana vabva kure vari kutora mabhizimusi. Makare muSouth Africa mune nyayawo yekuti mumwe mushandi wekuZimbabwe anoshanda mune imwe imba yekudyira kana murestaurant anonzi akanzi nemumwe akanga auya kunodya imomo, kana usiri muSouth African, usiri chizvarwa cheSouth Africa, handida hangu kuti unge uchindibatsira, akaramba kusevwa nemunhu asiri muSouth African. Ndo dzimwe dzenyaya dzatange tichikurukura nhasi pano, Chris.
Yebo Jonga, labalaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho esixoxa-ke lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo. Lamhlanje-ke siyakhangela indaba ezimbili ezintathu. Siqala-ke ngendaba ye-coronavirus, igciwane eselibulele abantu abedlula bona 216,000 ngapha kwele Melika. la namhlanje wonke jikelele bayedlula ke i 1 million and 0.08 isikhangela ke khona ekhaya eZimbabwe abantu asebele abalokhu belegcikwane leli kuthiwa ke inani selehlile kakhulu lifika lona isigidi esisodwa ikhulu elilodwa 174 futhi ke asebetholakale belegcikwane lona leli bayedlula bona i 8,036. Kodwa ke nxa sikhangela ngamafitshane siyabona ukubana inani lalabo abathola igcikwane likhanya liyehla kakhulu eZimbabwe kanye lakumakhelwane kwele South Africa. Lapho sizakhangela ko le ndaba ezenzakala khonale eSouth Africa, zikhona njalo indaba esiziqalisile esingathi thina ngamafutshane yi-xenophobia ngoba siyabona ukubana abantu bakwele South Africa bakhona abanye asebesithi bona asisafuni abantu bokuza. Kusiba khona lo mthetho, umthetho osufakiwe ukubana nxa kulamaphepha kwengamanga kahle awumelanga wenze ibhizimusi, lokunye okunjalo silabo sibili o-Dr. Busumuzi Sibanda khonale eSouth Africa ngoba zasitshela ngokuningi okwenzakala khonale. Jonga.
Ndizozo regai titange nekudaidza vadare vedu vatinavo tina chiremba chitsvaka cheZimbabwe ari chiremba Dr. Edgar Munatsi vari ku United Kingdom kuBritain uko kwekuti taingofunga kuti nyika yekuBritain neUnited Kingdom ikoko inongonzi London. Tinogamirai muchirongwa chedu Dr. Munatsi.
Thank you so much.
You're welcome, Dr. Munatsi. Maybe you can first of all explain how these figures coming out in Zimbabwe. We have seen a reduction of COVID-19 cases to the extent of the country now only having 174 active cases. And yesterday, only 15 people tested positive. May you tell us more about this reduction?
Thank you so much, Mr. Jonga. The reduction in numbers of people who are testing positive for coronavirus in Zimbabwe is a positive development. I think it is encouraging that the numbers are coming down. However, we still encourage people to continue following guidelines in terms of prevention of coronavirus. This is not the time to be complacent. We must still be vigilant in terms of fighting. There are quite a number of reasons why we are seeing numbers, particularly in Africa, going down, whereas in the rest of the world, particularly in the Western countries, the numbers are actually picking up again. I'm sure we're going to discuss some of those reasons during this live talk.
Yes, thank you so much. Maybe, Chris, you can throw a question to Dr. Suanda. We are looking at South Africa. It was one of the hotspots in Africa. And we also hear that figures are going down there. Maybe he may be in the norm.
Yes, Dr. Swanda. Yes, welcome to the show.
Thank you very much. Good evening to you and the listeners.
Thank you so much. Dr. Swanda, South Africa was leading in coronavirus cases in Africa. But right now, the numbers are going down drastically. Like Dr. Munetsi said, what could be the reason? What do you think is going on?
But look, I think all of us, particularly in Africa, we are of the view that one of the reasons why, the numbers in terms of COVID are coming down is mainly because of, the change in the season, because our understanding is that coronavirus is, a strain that is more, associated or related to winter and the cold weather. So we are just getting into that season when ordinarily, flu should be going down. And as a result, that's exactly what has happened, because it's not really a case of the fact that people are still getting sick in huge numbers and getting healed. Though, of course, we still have people that, are still, here and there getting some tests, like I think a couple of days ago, where we had a high number. We also understand that the measures towards testing, in fact, are not as intensive as they were before, because in winter, there was ordinarily an intense, effort to ensure that people were tested. And the only inhibiting factor was probably the availability and the resources in terms of testing kits. But at this stage, it is no longer a priority because, you know, it has been seen that the virus is not, you know, maybe posing a much bigger threat on the ordinary, you know, people, you know, considering that the infections are actually slowing down on their own.
Thank you so much. Yes. Tiri kuona uwando hewano wari kubatwa ne COVID-19 muZimbabwe wari kuvhenekwa wachiwanikwa vaine utachiwana uri kudzikira. Tinoona kuti nezuro vanhu vanokwana kuita 10 nevashanu 15 ndo vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Izvi zvinouya mushure mekunge paongororwa vanhu vangaita mazana mashanu nemakumi masere ane masere 588 matesti maPCR tests akaitwa nezuro rangwanikwa 115. Vamwe vari mboti kuderera kuri kuita uwandu ikoku dzimwe nguva kuri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuenda ichivheneka vanhu munzvimbo dzisiri mahotspot. Zvii zvamungataurawo imi?
Ndinotenda vajonga. Ndingangoti ndichitangira pasi iro wana Dr. Swanja kuti manhamba evanhu vari kubatwa coronavirus muZimbabwe ari kudzikira infact mune dzimwe nyika dzemuAfrica. Zvikonzero zviripo zvakati wandei. Zvimwewo zvataurwa navasiwanda zvekufungidzira kuti inogona kunge riri nyaya yekuti mwaka waakunochinja taakuenda kunopisa. Umbowo hwacho hushoma zvahwo hwekuti mwaka unonyanya kubatsira stereki pakukapukirana kunoitika coronavirus. Asi zvimwe zvikonzero zviripo ndezvekuti tingangoti panguva ino yecoronavirus Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica ndopavari kubhenefita muhurumende dzisinganyatsi kugona kubasa nekuda kwekuti mukatarisa kuti Africa kana Zimbabwe kusiyana kwayakaita nenyika dzekumadokero kunyanyanya pakufamba kunoita vanhu mukatarisa ndege dzinopinda muZimbabwe pazuva mukatarisa kuti mafambiro anoita munhu kana achibva paHarare Airport paya achienda kumusha kwake akatosiyana nemafambiro anoita vanhu muAmerica. MuAmerica munenge muchifambwa dzimwe nguva nezvitima zvinenge zvakawanda vanhu saka munhu mumwe chete anogona kunge asangana nevanhu vazhinji. Zvinove zvakati siyanei muAfrica munhu kuti afambe kuenda kubva kuHarare kuenda kumusha kwakafanana kucholocho kana kuenda kuBinga. Mafambiro atinoita akasiyana nemafambiro anoita kunyika dzekumadokero. Zvinoita kuti kunyika dzekumadokero chirwere chirambe chichitapukirana nekuda kwekuti vanhu vakambenge vagere mudzimba. Makambani akanga ochema kuti hatichakwanisi kuramba tichibhadhara vanhu mari vakagara kudzimba saka nekuda kwekuti vanhu vanga vakufunga kuti zvino zvakwaferuka regai tichidzokera kumabasa nekudii nekuti nyika dzino transport system yavo yakasimba kudarika yedu. Tiri kuona kuti manhamba zaya akutanga kukwirazve nekuda kwekuti mafambiro anoita vanhu zviri nyore kutapukirana chirwere kunyanya-nyanya kunyika dzekumadokero kudarika kuZimbabwe. Hongu zvingadaro kuti hurumende inogona kunge yaakutesta vanhu vashoma ingadaro kuti vanhu vari kutesta kumanzvimbo dzisina vanhu vane coronavirus vakati wandei asi zvimwe zvezvikonzero zviri kuonekwa mutsvakurudzo dziri kuitwa kuti musiyano uri pakati penyika dzekumadokero neAfrica ndiwoyo wekuti mafambiro anoita vanhu haasi yekuti vanhu
wemuhauteng mutemo unosimbisa gwevarudzi unosimbisa kuti vanobva kune dzimwe nyika vanyanyisise kushungurudzwa mutemo usina chaunonyanya kubatsira nekuti ngatirangarirei kuti guta reJohannesburg rakavakwa nemadzibaba nemadzisekuru edu vaibva kuzvanhembe kwese kweAfrica pasi pemitemo yewenera yaivako yekuti vanhu vaifamba vachitevera njanji kubva kuZimbabwe kuMozambique kuMalawi kuZambia vachinoshanda hakasiya kutanga hazvisi zvitsva saka Gauteng ngaisafunga kuti mitemo ingagona kubvisa kana kudzivisa vanhu kuti vashave shade mukati meSouth Africa. Chakakosha chinofanira kuti chiitwe ndezvaive zvaitwa nehurumende yeSouth Africa kupa vanhu kutemera vanhu mapepa akakwana ekuti vashande zviri pachena nenzira yakanaka vagone kupisa mari dzavo dzemitero dzinosimudzira nyika yeSouth Africa tinoziva kuti iko zvino kune vanhu vanodarika 17 million maSouth Africans vanoyamurwa pamwedzi wega wega nemari yesocial welfare yemudyandigere vamwe vakaremara vamwe vane vana vamwe vane zvipi vanofanira kuti vazive kuti South Africa kuti isvike pairi apa iri kusimudzwa nevanhu vakasiyana siyana venzvimbo nenyika dzakasiyana siyana kana vakabiswa ivavo inodonha kuti mbombombo kupera zvachose saka harisi gwara rakanaka riri kutooneka kuti igwara rinogona kurunzira uhondo yezenophobia yagara ichisimuka yekuti kana vanhu vachinge vapererwa vanenge vava kupomera mhosva kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika ikozvo tinoziva kuti kune sangano ravako rekuti ngatichungamidzire vanhu vesouth africa runzi put south africans first riri kushungurudza nekupomera vanobva kuzimbabwe kana kunigeria kuti ngavabve musouth africa asi hazvigoneke ivo vesouth africa varikuwo kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana ngavasakanganwa havagone kuti vamire nyika tinoziva kuti iko zvino south africa ndiyo sachigaro weafrican union inogara zvemuun security council saka south africa hachisi chitsuwa chingagone kumira chega chisina dzimwe nyika dzakakomberedza dzakachisimudzira dzakabatsira panguva yeapartheid dzakabatsira rusununguko rwesouth africa rwavanhu vatema ngavasakanganwa izvozvo.
Thank you so much, Doctor. I mean, Rama Vinga Maita Basa, Chris.
Let's go back to Dr. Swanda. Dr. Swanda, what we have seen lately in South Africa is what one can call xenophobia, because even one of our guests here, Mr. Dewama Vinga, has been a target of those, you know, negative sentiments. What's your take on what's happening?
Well, yes. We have always said that a lot of institutions in South Africa, you know, exhibit these signs of xenophobia to the extent that we have got institutional xenophobia more than, you know, individual, you know, sentiments or instances, you know, of people fighting, you know, people from other nations. Now, what we basically see is that the hatred that we see being displayed by ordinary people is actually coming or emanating from those people that are in leadership positions, including governments, who are using this populist rhetoric that migrants or people from other countries are the ones that perpetuate, you know, social ills as well as failed service delivery. Because in the majority of the cases, when South Africans go on strike, they strike because of poor service delivery. And the government in turn then comes up and says, but look, we are failing to deliver services because there are too many people and we are not able to meet the demand because there are too many, you know, migrants in South Africa. And now, in that light, we have seen, I think, of late, you know, the Put South Africa First initiative, which is associated with a guy that was fired, you know, from the army for misconduct, who was once in DRC. And now this guy started on Twitter as, you know, Pile, and has been coming, you know, on different names. And we understand that he's the brains behind the Put South Africa First, where we have seen, you know, a lot of migrants being, you know, exposed to the ridicule and attack and of their human dignity. We even know that this week we had a waiter who was exposed to again an undignified manner of treatment or discrimination where they refused to be served by her because she comes from Zimbabwe. Now, that is when we talk about ordinary people. We saw the same group going to the Nigerian embassy and the Zimbabwean embassy claiming that, you know, Zimbabweans and Nigerians are the ones that are bringing a lot of social issues like crime, you know, in South Africa. But now, those are issues which we expect government to deal with through proper law enforcement in the event that the government has got an interest. But what is of greatest concern is that we have got, for example, the Gauteng, you know, Township Economic Bill, which again is another extension or arm of xenophobia where, you know, the provincial government is seeking to exclude people that have not yet acquired permanent residence and citizenship in South Africa from participating in certain economic activities in certain, you know, areas. Now, our biggest concern is that this particular piece of legislation does not only, you know, violate basic human rights, but it violates, you know, international instruments, you know, that South Africa ratifies, like the convention, the 1959 you know, UN Convention, I think it's 51 UN Convention, rather, on refugees, the 1969 OAU Protocol on Refugees and Asylum Seekers, which basically allows, you know, that where possible, people should be allowed to move freely and have their human dignity, that are asylum seekers and refugees. Now, why am I saying that is because there are a lot of asylum seekers and refugees who, before they acquire citizenship or permanent residence, they live through Section 22's and, you know, refugee status. And at that stage, they have not yet acquired the permanent residence. If you then follow this bill, what it says is that these people cannot conduct business. And yet it also refers in Section 2 that it is also meant to protect, you know, people that are disadvantaged and, you know, people that are ordinarily vulnerable communities. And asylum seekers and refugees are vulnerable people. So it fails to really, you know, stand by its parameters, which say that it seeks to protect the people that are ordinarily, you know, vulnerable. And on the same note, it says that its purpose is to try and ensure that it can liberate, or rather move, you know, the regulatory framework that has been inhibiting business growth. But in any case, it is coming in, bringing a lot of, you know, inhibitions and disadvantages, and making it impossible for the economy to actually perform. Because if you remove migrants in the Gauteng economy, Gauteng as a province is made up of the majority of its people are migrants. Not only, you know, migrants that are internal migrants from South Africa, but, you know, migrants from across the globe. And if you are going to cut, you know, our migrant activities, it means that, you know, the Gauteng economy is going to die. If you look at the Johannesburg inner city, which we are told by research, that is an economy of about 10 million per month, which is run mainly by, you know, the Ethiopian and Somali communities that sell clothes and so forth. If you're going to take away all these people from conducting the business, the area that they have occupied for the last 20 years since 1994, the inner city was going down. And all the buildings that we have in the inner city are now run by, you know, migrants. And it's a hive of business activity that only does not serve South Africa, but that serves, you know, a lot of countries in the SADC region. So take away all those migrants, it means that the whole, you know, economy that is running from Johannesburg is going to come down crashing. So it is actually a government that is trying to shoot itself, you know, on the feet, which basically tells that it's a bill that has not been thought through, but which is only meant to try and service the forthcoming municipal elections, which are going to be taking place next year. So this whole act is actually a populist rhetoric, which is meant to buy votes and mislead the general, you know, voting people of South Africa.
I was telling the school, Dr. Swanda, thank you so much. Don't talk about Vama Vinga. Vama Vinga, imi, tishona, mwakandemitande pa Twitter, mwere mungwe wanu, wakato taurwane zita, na iyo, kandemitande, rikunzi put South African first hero, wachiti mkuruwe Human Rights Watch, ndewe ku Zimbabwe, nyika, ine, ino zikanwa kuru, nekutikora kuziro zewanu. Asi, bari muno South Africa, wachita sekundu wanorugira kuziro zewanu. Badi kudzokera kumusha kwao, vanorugira kuziro zewanu, kumusha kwao, kutanga, oso tuwa upinda kurugira kuziro zewanu, yomsadiki. Munoti?
Zavari kutaura izo, they put South Africa first. Ini zangu anikatikisi zirwe, ne nyanga zizi, zari nani anga. Chatino chonye ya kuchema, ndishe kuti, vari kutikisidzira vanhu vari kugara munharaunda vari kuomeserwa, vanhu vasina mapepa vanenge vachisungurudzwa munzvimbo dzemusouth Africa, ndovanogona kunge vari padambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe, nekuti vanopesvedzera vanhu vorohwa kana kukuvadzwa. Mapurisa esouth Africa vasikuita basa ravo. Mapurisa esouth Africa vanenge vakatofuratira zvavo. Ndo dambudziko guru rinofanira kuti rionekwe. Vangataure Human Rights Watch. Human Rights Watch haisi kambani yemusouth Africa zvachose. Ini pandinoshandira hapane inavo kusizoshandira papi. Ndinogona kushandira chero ipi nyika. Handizoregi kutaura nyaya dzekodzero kana kuti regai nyaya dzexenophobia. Ndicharamba ndichitaura handidzokere shure. Handidzodzi tsvimbo nekuti kudzorapata kumeso ngavasafunge zvavo kuti vakatityisidzira kwete. Hazvisi izvo. Pari zvino handisi kudya kumba kwavo, handisi South Africa, ngavandisiye zvangu ndiite basa rangu rekodzero dzevanhu, handidzokeri kumasure ipapo.
asi tinoda kuti tikurudzire kuti hurumende yeSouth Africa ngaibatsire vanhu vari muSouth Africa vese kuti vachengetedzeke kana vakavhundusirwa. Mapurisa ngaaferefete kuti ndiani ari kuvhundusira vanhu, ndiani ari kupesedzera kuti vanhu varohwe. Dr. Stranda vataura kuti tava kuenda kusarudzo dzemumadhorobha dziri kuuya dzelocal government. Sarudzo idzo dzinogona kunge dzine mhirizhonga kana mapurisa akasamira-mira kuti kwete zvachose munhu wese ngaachengetedzwe. Ndo donzo ratinofanira kuti tifambe naro kuti vanhu vasarasiwa neupenyu. Dambudziko riripo nderekuti Put South Africa First yabva yaita rimwero nevarakashi vekuZimbabwe vari kufunga kuti vanenge vatitsvata isu vari kuvekodzero kana zvikanzi South Africa hatidiwe kuZimbabwe vachiwo hatikudei kuno nekuti muri kutaurirei zvekodzero. Ngavasafara zvavo, zvekodzero hatiregeredze kutaura, ticharamba tichiparidza vhangeri nekuti remekedzai kodzero dzevanhu kuZimbabwe nekuSouth Africa nekuti mhembe kwese kweAfrica kuitira kuti vanhu vagone kusununguka vararame vasingatyi vasafamba vachicheuka kuti zvichida ndingapondwa kuponderwa kuti handisi chizvarwa chemuSouth Africa.
Thank you so much there, Mr. Mavinga. But from what, apart from the local elections that's coming up, what do you think is the reason? Because we heard about these xenophobic sentiments, you know, when this COVID-19 started. They were saying after this we are going to get everyone out of the country and stuff like that. So what do you think now has prompted that?
Repeatedly, it is about scapegoating. Where there is poverty, where there is a failure to provide service delivery, where the economy of South Africa is not doing well, and there is rising unemployment, political leaders are sponsoring xenophobic violence and xenophobic sentiments to cover up for their shortcomings and to find an easy excuse. You'll find it, it's not just South Africa, it's globally happening that, you know, where political leaders want to gain advantage, one of the easiest targets are migrants, even in Europe, even in the UK or in America. But what's unique about South Africa is that there is institutionalized xenophobia, where state institutions, law enforcement, the police themselves, actively participate in ignoring the plight of migrants. You know, when they are attacked, the police look the other way. They don't intervene, they don't protect. And that's the biggest problem. And this is why South Africa has got these waves of xenophobic violence, because there is no accountability. There is impunity. People are attacked while the police are watching. I spoke to a Zimbabwean truck driver in Durban last year who was knifed in broad daylight as the police watched and they refused to help him. And I spoke to Malawians who had been forced out of an informal settlement in Durban in Benwood. And the police said they don't want to go into that community at night because they are afraid. So it is a failure of policing in South Africa which is fueling xenophobic violence. And political leaders are taking advantage of that and are letting people, you know, whip up emotions and attack foreigners for political mileage.
Okay, thank you so much. Chonga, can you hear us?
Yes, I can hear you.
Okay. You can go ahead.
Yes. Thank you so much, Doctor. Thank you so much, Mr. Mavinga. Doctor Swanda, are you still there?
Yes, I'm here.
Yes. Doctor Swanda, takanzwa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kune imwe imba yekudyira chichinzi charambirwa kuti chinge chichisevha kana kupa chikafu munhu akauya achidya mashi kana kuti muSouth African. Handidi kuti unge uchindipa chikafu uchindibatsira. Nyaya dzakadaro dzakawanda here kana kuti inyaya imwe chete yakangobuda? Nokuti dzimwe nguva anogona kunge angori munhu akangonyorawo zvaakanyora pamadande mutande asi chiri chinhu chisina kuitika.
Haizi nyaya imwe chete. MuCovid matabva imomo tine kambani muMidrand yakatodzinga vanhu inonzi Williams Grant inotengesa motokari yakadzinga vanhu vese vanobva kunze. I think vakawanda vacho vainzi vanobva kuZimbabwe. Tine madrive akati wandei atiri kushanda nawo, atiri kusangana nawo, ari kudzingwa pamabasa nenzira dzisina kunyatsonaka nenyaya yekuti vanhu vasina protection yemutemo nokuti vanhu vanobva kunze. Saka tiri kutoona kuti izvi zviri kuitika zvakati wandei uye vanhu nenyaya yekuti hurumende haisi kuita basa rayo, haisi kubatsira vanhu vari kushungurudzwa nemaemployers. Saka tiri kutoona kuti chaa chinhu chakutoitika mazuva ese. Nekuti vanhu vanotaura zvavanoda izvikuru irori sangano ravanhu rinonzi Put South Africa First riri kutokutidzira vanhu kuti vazvibate uye vaite zvinhu zvisiri pamutemo nokuti havasungwi, hapana chinoitwa. Vanotaura munhu iyeye akataura ivi. MuSouth Africa tine mutemo unonzi National Action Plan wa2001 wakanonzwa zvakare negore rapera kuti uone kuti vanhu vese vanotaura mutauro unorasika kuvenga vamwe vanhu vasungwe. Asi hausati wanyatsoitwa zvavo mutemo. Asi kuzvino tikuona kuti hurumende haitauri nezvavo, inongotaura nezveresizimu chete. Asi unofanira kunge uchitaura nezvezinofobia, vanhu vanotaura kana kuti vanotuka vanhu vanobva kunze vasungwe. Saka nyaya yakaitika kuna nomata iyoyi inotori nyaya yakazara pasi pese ipapa, nekuti hurumende, mapurisa, hapana ane basa nazvo. Munhu anobva kunze akasvika achiti aiwa ndashungurudzwa, vanotora kumusunga kuda kutsvaka kuti oone mapepa here chita kana ichikadai. Oto vanogona kutonovata muchitokisi vanhu vachiti aiwa tioda kuti tinyatsopenengura mapepa ako tione kuti mapepa ako ari right here kana kuti mafake here.
Thank you so much. Chris.
Yes, back to you, Dr. Svanda. We have seen that, you know, mostly it's Zimbabweans who are targeted, of course, and Nigerians. Since you belong to an organization that represents a number of African countries, can you tell us what are the kind of problems that other African nationalities are getting from South Africans?
Well, yes. It is really, I think, the major reason why we got a mention of South Africans and Zimbabweans. It is mainly because maybe of the preeminence of people that come from these particular countries, because we have got more Zimbabweans and that are also seem to be succeeding in various aspects of life. You will appreciate that the fight that we have in South Africa is really a competition maybe for resources, but also a level of jealousy, you know, between native South Africans, you know, that feel that these communities, particularly Zimbabweans and South Africans, are doing quite well. And then you also see the Ethiopians, you know, are also under attack because they are running a lot of spaza shops, and the Pakistanis and Somalis and Bangladeshi people, because they seem to be doing quite well and doing good business, you know, in the spaza shop area or the small business traders. And that's why they are actually targeted and attacked. But the color of their skin makes their attack maybe less, you know, prominent in comparison to that of Zimbabweans and Nigerians who live in the same communities with black South Africans that feel that they are not, you know, competing quite well or living a life as good as, you know, what these Zimbabweans are probably doing. I mean, you will realize that we've got quite a lot of Zimbabwean, you know, nationals, you know, that are doing relatively well in South Africa. And that is the reason why we see so many complaints, you know, about Zimbabweans. But in general, the hatred is just across the board. I mean, we see a lot of Malawians. We see a lot of, you know, Congolese people, you know, that are being attacked. Generally, you know, that is why we have often called this Afrophobia. It is very, very heavy on Africans than it is on other nationals. It is mainly Africans and Asians that are under attack because they are within the same category, you know, with South African citizens. You've got a lot of migrants that come from Europe, and some of them come without papers, and they've got minor issues, I mean, you know, of xenophobic attacks, because they don't live in the same communities, and they are naturally feared. So you can see the colonial mind that has been passed on from generation to generation that adores a white skin at the expense of, you know, a black skin or colored people.
Mm-hmm. And Mr. Mavinga, what's your take, especially when you look at how Zimbabweans are being targeted in South Africa compared to other nationalities, notwithstanding the color of their skin?
Well, one thing that we need to consider is that by volume, because Zimbabwe is South Africa's northern neighbor, it is probably the largest number of people in South Africa.
things are so terrible in Zimbabwe in terms of the economy and in terms of human rights abuses that people are flocking in the hundreds of thousands to South Africa, some of them with no documentation, obviously. And because of that desperation, that you cannot go back to Zimbabwe, people are electing to say whatever they can get. So some of the waitresses, they are not even paid. Zimbabweans would say, it's better for me to work and live on tips than to die of hunger and starve in Zimbabwe. The same applies to the other different. So there is actually a lot of exploitation in the labor industry of Zimbabweans in South Africa. The numbers are huge, and therefore it fuels a perception that Zimbabweans have displaced locals. But we know that South Africa at some point issued a special exemption permit for Zimbabweans. So there are perhaps 350,000 Zimbabweans on that permit system. And this is what has fueled, you know, the anger and disappointment in South Africa. But the South Africans need to know that Zimbabweans are paying tax, they are paying to SARS, they are contributing to the South African economy. The problem is that even within the media, there are no stories that highlight the contribution of, you know, foreign nationals to the South African economy. And so Zimbabwe becomes an easy target because of proximity and because of the volumes, the numbers of Zimbabweans who are in South Africa and available to work and are also exploited by employers. Swanda has mentioned the truck industry, where also, again, they are given lower wages because they are more desperate, because they are struggling. And then locals then get angry that why are Zimbabweans accepting lower wages than otherwise a local would accept. So it's a complicated situation. But the bottom line is that no one, no South African, should take the law into their own hands. There is need for respect of the laws. And the South African police and other law enforcement agencies must protect everyone in South Africa, must arrest those who commit violence, conduct thorough investigations leading to successful prosecution and convictions of those that commit xenophobic violence. But it's not happening, because the South African political leaders are in denial. They deny that there is xenophobia. They deny that the people in communities are xenophobic. They deny that this movement puts South Africans' face in xenophobic, without knowing that their words, even if there is no action that is violent, their words are violent and they have consequences, and they need to accept and live with that. That is not enough to say we have not actually committed violence. Your words can incite others to commit violence.
Thank you so much.
Yes, tinotenda zvikuru vamapinga. Ndokunetsai kuti muzokororewo mashoko iwaye nerurimi rwamai. Ndichitangira pakuti tirikunzwa kuti kune chizvarwa cheZimbabwe chakanza hachikwanisa kunge chichipa chikafu kune mumwe munemba yekudyira. Nenyaya iyo yekuti vari kurambidza vanhu kunge vachiita zvemabhizimusi. Zvizvarwa zveZimbabwe havasi here vanhu vanenge vachipa vari kusenza, vari kubhadharawo mitero, mavari kubika mabhizimusi vari kubhadharawo mitero. Chii chingaita kuti South Africa kana hurumende yematunhu iyoyo izenge ichitiri kurasikirwa kana vanhu iyoyo vachibhadhara mitero?
Chikuru chiri kuita ndechekuti kusaziva chaiko chaiko, kusaziva mafambiro anoita zvinhu. Hongu pane mudzimai wekuZimbabwe akarambidzwa zvonzi rapera kuti ahwetere vanhu vemusouth Africa achinzi nekuti mubva kure. Asi ngatirangarirei kuti nzvimbo iyoyo, chitoro chena chewimbi hachisi chemusouth Africa. Ndo chekutanga, vana veZimbabwe vanoshanda muZimbabwe, musouth Africa, vanobvisa mari dzemichero kusars yesouth Africa. Hazvizivikanwe izvozvo, hazvitaurwe. Uyezve vazhinji vachona vanenge vachitotambiriswa mari shoma iri pasi peinotevedzwa nemutemo, nekuti makambaniwo ari kudzvanyirira vanobva kuZimbabwe. Asi nenyaya yekuti vana veZimbabwe vanenge vatiza nyatwa, nhamo tsvuku yavanenge vachiona kuZimbabwe nekusungurudzwa muZimbabwe, vanenge vachiti zviri nane vawane pashoma pavanowana ipapo muSouth Africa kuti vachengete mhuri dzavo muSouth Africa nekumusha. Saka vanoramba vachishingirira asi vachishungurudzwa. Zve tinoona kuti mapurisa emSouth Africa haasikuita basa vanenge vakapeta maoko panosungurudzwa vana vekuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica. Vana vanhu vanobva kuZimbabwe vakawandisa nemhaka yekuti matambudziko ari muZimbabwe akanyanya, uyezve tinoona kuti pakushanda kunenge kuriko veZimbabwe vanenge vakatiwande pfuuro kune dzimwe nyika, asi hapana chikonzero chekuti vasungurudzwe. Dambudziko riripo nderekuti vakuru veSouth Africa vanenge vakafuratira vachiti hakuna xenophobia. Mapurisa haachagurudzi nyaya dzexenophobia, havasungi vanhu vanoita xenophobia. Zvoreva kuti zvinoramba zvichiitwa zvichidzokorodzwa nguva nenguva. Uyezve tinoziva kuti South Africa yavakugadzirira gore rinouya kuenda kusarudzo dzelocal government. Idzisarudzo ndo dzinopesedzera vanenge vachida masimba, vanenge vachinyepa nekupomera vedzimwe nyika kuti ndo vari kukanganisa zvinhu South Africa. Nyamba kwete, ngavaonewo, uyezve vemakupanhau ngavaonewo zvakanaka zvinoitwa nevanhu vekuZimbabwe muSouth Africa. Tinoziva kuti kune vamwana vekuZimbabwe varimo, vane mabasa ari pamusoro, vane mukurumbira, vari kuita zvakanaka zvekusimudzira South Africa. Tinoziva kuti mutambi werugby ariko kuSouth Africa wekuZimbabwe, asi havatarisi izvo, vanongoda kutarisa zvavanenge vachifunga zvemanyepo zvekuda kusvibisa mazita evamwe. Hazvisi izvo zvingasimudze nyika yeSouth Africa. Chinodiwa kuchengeta mutemo nekuziva kuti chero munhu achigunununa, hapana munhu ane kodzero yekutora mutemo kuisa mumaoko make kutanga kurova vanhu nemhaka yekuti haana basa. Ini pachangu ndanga ndiri kushungurudzwa pamazuva apfuura pamadandemutande vachiti director wehuman rights watch kuchamhembe kuAfrica ari kushandire muSouth Africa, asi vanhu vari kudaro havatogoni kana kuperengera zvakakwana zvekuti vangati vangagone basa kwete. Ngavasiye mitemo yeSouth Africa itevedzerwe, mapurisa aite basa sebasa kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu, uyezvewo kuita kuti pasawana anorasiwa neupenyu nekuti anobva kune imwe nyika.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMavhinga, thank you so much. Handiziva kuti Dr. Swanda vari kwere nambona vakunge vanga vamboita zvimwe zvavanga vamboita. Regai tione. Tichida kutarisawo zvakare nyaya yematongerwo enyika, tichitarisa sarudzo dziri kuda kuitwa muno muAmerica. Inyaya tichakurukurawo nezvayo pano. Regai ndimbonzwa kuna Chris Gande kuti chakwanza ronge tichipinda tichikurukura nhaurwa iyoyo. Chris.
Yes, Jonga, but just one more quick question to either Mavhinga or Swanda.
Dr. Swanda, I think I'll drop and put on shower one.
Okay, just a quick question, Dr. Mavhinga. You know, we've heard this repeatedly that the reason why most South Africans don't like Zimbabweans in their country is that they are the ones who are behind the robberies, murder, and stuff like that. What's your take on that?
Well, my response is that crime has no nationality. And some of these views are falsehoods, misinformation, disinformation that is put out there. We do not have any statistics that are accurate about individuals who commit crime. But in cases where the media or the police identify a foreign national as being involved in a crime, they then want to highlight that aspect. Crime is no nationality. There is need for policing to ensure that no crime is committed without assigning it to nationals. And that is not a justification to say because there is a perception that people from a particular country are responsible for crime. That is for the police to address, not for the community to take the law into their own hands.
Mm-hmm. Thank you so much, Chonga. I think we can switch now to U.S. elections. Chonga? Anyway, while Chonga is getting ready there, Mr. Mavhinga, what do you make of the elections right here in the United States that's coming up in the next 3 weeks or so?
They have raised a lot of interesting discussions, but particularly of concern has been how to conduct elections in the context
of COVID-19. And of course, there have been issues around policy, police brutality and the treatment of blacks in America. You know, the Black Lives Matter movement. And it has been quite interesting to see what kind of reforms that can be undertaken to ensure that there is greater respect for life and protection of black people in the U.S. And so for me, those are the issues that are of huge concern and how the political leaders are navigating discussions around COVID-19 and how to keep voters safe in the context of COVID-19.
Yes, thank you so much, Mama Vinga. Tina, Dr. Uriah Izembe, vanove mutungamiri webato reDemocratic Party kuZimbabwe, vari parunhare chavabata kuchiburikidza neWhatsApp kuti tingechinzwawo maonero avo pasarudzo dziri kuitwa muno muAmerica. Welcome to our show, Dr. Zembe.
Thank you very much.
Yes, Dr. Zembe, it's less than a month to the elections here in America. What's your take on that?
Well, it's really a matter for Americans because they have always held those elections after every 4 years. And so it's known even for the next decade that for a particular year, with a particular month, there will be open political contestations for the Americans to choose a leader for their nation. So, yes, for them, it's a, I've already said, it's a matter. And we in Zimbabwe, who are democratic, follow the American politics with a lot of interest. Like we would do when we are following the world games like soccer. You know, people have needs and their needs are fulfilled. Not just play a genuine game, not a bogus one. So I can say finally that, the Americans in an interesting political contestation.
Thank you so much, Dr. Zembe. Chris, kanaone mbunzo, kanao Bama Vinga, mungangwe mune ramoda kutu mungu go kuna wa Zembe.
Thank you. Ndikataka nekuti makadi Dr. Zembe, ndinorangare la kubakare, mazwa edu tichatanga NCA, National Constitutional Assembly. You are a long time Democrat, so my regards and greetings. Perhaps your take in terms of the sentiments by the incumbent in America, President Trump, that he has been non-committal about the peaceful handover of power in the event of losing the election. What are your views from a point of view of democracy and being a Democrat yourself and a constitutionalist from the NCA days? Thank you.
Yes, hello to you, Johanna. You know, Farah, you're good to move on. That's very good to move on with Zimbabwe. Because I don't know my human rights. Because it's a bad thing to do. This is a human rights. I don't know. It's South African organization, Yamori. Something like that. Anyway, the comments of the incumbent American president are inconsequential because the American system of democracy, their system of democracy, don't listen to such rantings because they have been able to institutionalize the whole process of selecting a government through open elections by their nation. It's decades, it's not centuries old now. So the utterance by the incumbent president that you don't accept the decision by the people, well, maybe it's just a nice joke. It won't work because he will not be able to manipulate the entire nation of the Americans to do what he wants as an individual. It's about institutional, the validation, institutional processes. And therefore, I don't get well much in analyzing findings that are considered to be constitutionally irrelevant.
Chris.
Yes, Mr. Nzembe, what do you make of the fact that this has never happened? I mean, we've never had any kind of contestation before an election. What lesson can we learn? Hello?
It has no colors, different colors. Democracy is democracy to the people, to the country. And contestations belong to the people. So we must have a lot of avenues to expose who are the runners for the top job. These debates are just one of the many avenues that the contestants expose themselves to the people for their votes. So, yes, we have 100% lessons learned about this. Because in Zimbabwe, we've never had open contestations like this. We've had Mugabe for 37 years doing his own private thing. And he had this like a small district court in Zimbabwe. It's like he was not saying I cannot, get into any contestation with the subjects, my subjects, specifically. So, yes, to say we in Zimbabwe, we have to learn from other nations, and that is what we have to do when we do have a fully functional democracy down here, which will be people-driven.
Yes. Talking of debates, what do you think it takes for countries like Zimbabwe, for example, to have meaningful debates where the electorate gets a chance to, have an idea of their candidates? Because in most cases, the parties just impose their candidate and the electorate just goes and votes without knowing who that person is, the temperament, and so forth. What do you think will take for a country like Zimbabwe to adopt this system of debate?
Yes, I know that the debate is not entirely adequate. Sometimes individuals excel even when they are not, it's when they are put in office. But being a presidential contestant, one should be an all-rounder. That is, one should be able to impromptu give the policies or ideas or express oneself. It shows that somebody would be genuine, not fake ones. Means somebody would be fully exposed to the electors. We in Zimbabwe, we may say that yes, we've got for 40 years the national life. 40 years would be just a day. We are still battling to free ourselves from the clashes of colonialism and even to liberate ourselves from some of our colleagues who were prime runners in the liberation struggle. So I'm seeing the next epoch in our journey towards complete independence. Looking at how we should liberate ourselves from the current dictatorial constitutional framework. Because it has not yet come out of the people's will openly and freely. There's not been any declaration by the government through their own, governance rule or their own constitution has liberated people. So we have to complete this constitutional decolonization process. I'm sure when that is done, Zimbabwe has happening in America. Although I've noticed that the income bed is actually postponed, you know, a lot for the public discussion. But well, those are the issues for them now. America is to decide.
Just a quick question, Tonga Zembe, regarding this question of debates. But don't you think that instead of us talking of some other form of liberation, why don't we talk of, you know, debates and, you know, openness coming from the grassroots, for example, where we have councillors debating on the stage, or even right now we have this case between Chamisa and the Kupe. Why don't we have them together and make them debate, and then we choose who is the best between the two, and then we can then talk about other bigger issues.
Yeah, that's an ideal. That's an ideal, but we are under a very ruthless dictatorship in this country, and those who prevail over our national issues don't like that. Because even if it were to take place among opposition parties or within the political party, that would expose the ruling class. So they would not allow that to happen. And there are no even avenues that could be used by parties with such a kind of contestation of ideas. And because we're under dictatorship, so that practice is not allowed. It's regarded as unconstitutional. Because the constitutional framework does what the president is happy with. And so it's not about the people. This is why you can see that Dr. Kupe has been thrust into the so-called parliament. There's not a single person who voted for Dr. Kupe to go to parliament to represent him or her at the 2018 elections. How come she is in that body? Who sent her there? We are supposed to be the representative democracy where somebody is sent as a messenger to represent the electors.
Thank you so much.
According to the records in this country, there's not been any.
Thank you so much. I think Tenga will run out of time now.
Thank you so much, Dr. Zembe. Chris, what are you doing?
Dati, I think we have come to the end of the show.
Okay. Maybe Tenga will come up. 30 seconds. I'm going to put a picture of the South of the America. But I'm going to come up with a picture of the South of the early voting.
We are going to talk about the South of America. Kana pachinge paita mungu anenga akunda mumakwikwi asiri ari kutonga iko zvino. Zvakakosha izvozvo. Nekuti kunyika zhinji dzekuAfrica zvinokundikana ipapo pakupa vamwe masimba.
Thank you so much. Tinotenda zvikuru Chris. Kana vati nguva dzapera tooneka zvedu vateereri nevatariri. Totanga nekutenda Dr. Edgar Munatsi vanovechiremba vatatiinawo muchirongwa vanogara kuBritain. Kozoti tichitenda zvakare Dr. Busumu Zwanda, vatachikurukura navari muSouth Africa, navadhura mabhinga vari kuUK. Tobatanidzawo zvakare naDr. Uyai Zembe, vatabata vari kuZimbabwe. Anokuonekai dini jonga kande miiri, morara zvakanaka vateereri.
And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet next week, same time, same station. I'm gone. We'll be right back.